Nemo ngati kuti tikuona kunge zvichaitika ndezvekuti avo vanobva kumapato anofanana neDA vakaita sana Minister of Home Affairs tinoona kuti vanenge vachatevedzera mitemo yavakaita pezvichifambidzana nekuti ivo vanofungei nezvevanhu vanobva kunze kwenyika sezvatanga nhasi vamioni vachitaura vana vaminista vehome affairs kuti mapemiti ese anofanirwa kuti akurumidze abude nenguva akatora nguva akareba nekuti chimwe chinoonekwa ndechekuti mapemiti akawanda anga asingabu. Tinoona zvakare kuti vamuti vanobva vadzokera kuya kuzvekuti vanga vagara vari tanga tichibva navo tikatosvika pana 2019 nenyaya yekuti zvizvarwa zvekunze kwesouth africa zvanga zvichinetseka kuti zvoende kuchipatara vasingabatsirwi nekuti vanga vachifanira kuti vabhadhare vasati vaona rubatsiri saka tofunga kuti nyaya iyeye yakuzotanga zvekare.
Zvino nekuwanda kwakaita zvizvarwa zvezimbabwe musouth africa zvochiitawo sei kuti ugaro hwazvo hurambe hwakati tsvikiti munyika iyi?
Zvatinotarisira ndezvekuti ugari chaihwo tinoona kuti tichatombonzwa kuti minista vatsva vehome affairs vachaita sei nekuti vamazimbabwe vanga vagara vachingorarama nematambudziko iwaya asi ranga ranetsa zvikuru idambudziko remapepa aya uye pane vanhu vane kodzero dzekuti vashande mapepa abatsire asi vasingachagoni kuendera mberi vachishanda vachiwana zvese zvavanofanirwa kuwana sekuvhura mabhank account nekurenewa madrivers license nemapepa emotokari nekuti pese pavanoenda vanenge vachisvika vachinzwa kuti aya mapepa enyu akaita aya ana kugadziriswa.
Kana muine mazwi amungape zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa mungavakurudzira zvipi panguva ino?
Chatinokurudzira ndechekuti zvizvarwa zvemuzimbabwe vaya vanga vane masailam vamwe marefugee nekuti pane vakawandawo vari munyaya idzodzo dzemasailam nemarefugee amwe anga atoexpire kuti ngavamutsidzire chero vanga vasina kumudzira nenguva nematambudziko anga aripo nekuti tanzwa minister of home affairs vachitiwo aiwa vachashandira kuti home affairs ishande zviri pamutemo uye iite zvinhu nekukurumidza kana minista vachitaura chokwadi kuti vachatevedzera mutemo tinoona kuti nyaya yekuti vanhu vagarisa nguva yakareba muno musouth africa ingangochinja iite kuti vanhu vapiwe matemo and residence.